Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kala zvakare manhero anhasi uri musi wechina ndira 20/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaga vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura vachizvirova dundundu vachiti kunyange hazvo gore ravo rekutanga vari muhofisi ranga rakaoma vane zvakawanda zvavakwanisa kuitira nyika yavo. Mukuru anoona nezveCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaga vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana kwete nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravakabudisa nezuro manheru kuvatori venhau, murongi wemisangano muZANU-PF Mike Bima vakati nhengo dzedare repolitbro ndidzo dzichange dzichitungamira sarudzo mumatunhu ese, uye nhengo dzecentral committee ndidzo dzichange dzichifambisa sarudzo mumatunhu ese. VaZiyambi Ziyambi ndivo vachange vachitungamira sarudzo muHarare, uye vaDouglas Mahia ndivo vachange vachitungamira sarudzo kuBulawayo. Harare neBulawayo ndidzo dzine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo. Imwe nhengo muchikami chevechidiki muZANU-PF mudunhu reHarare vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti urongwa huri kuitwa nebato ravo unoratidza kuti bato ravo rinoda kuti vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda.
ZANU-PF ibato rinosimudzira nekukoshesa zvido zvevanhu, nekuti kana tichiti vanhu vashara vatungamiriri vavanoda, tiri kuita kuti vanhu vange vachitaura zviri pamwoyo pavo, vanhu vange vachitungamirira nzira dzinofanirwa kutorwa nevatungamiriri pakutungamirira vanhu.
VaMatangi vati kunyange hazvo bato ravo range riri kukundwa nebato guru rinopikisa munyika, vanotarisira kuti ZANU-PF ichakunda mumadhorobha musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume.
Tiri kuona ZANU-PF iri kugadzira ugaro hwevanhu kuti vanhu vange vachigara zvakanaka. Saka izvo vanhu vari kuzvigamuchira, vanhu vakatomirira, vari kutononokerwa nezuva iri, nekuti vari kuti toda kudzosera utungamiriri wakaita kuti guta ringe riri zvariri. Toda kuudzorera zvakare kuti tione Harare ichiita Science City, Bulawayo ichidzokera zvakare kuva City of Kings and Queens nemaguta akasiyana siyana.
Hatina kukwanisa kubata vabima kuti tipiwe mazita evanhu vari kupinda musarudzo dzemaprimaries idzi kana vakarambidzwa kupinda musarudzo. Asi dunhu reMidlands rakarambidza muzukuru wevaimbova gurukota revasori vaOwen Mudhancube, vaEnergy Ncube pamwe navaCandros Mugabe kupinda musarudzo dzichaitwa kuKwekwe Central. ZANU-PF inoti kumasvingo yagadzirira sarudzo idzi uye yakatoita maprimaries kare kuChivi South neMwenezi East. Dunhu reHarare ndiro rine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo mumakanzuru nemuparamende. Mune mawadhi anodarika 20 achaitwa sarudzo, uye maconstituents achaitwa sarudzo anosanganisira Glenora, Mufakose, Epworth, Kwadzana, Kwadzana East, Highfield East neHighfield West. Kunyange hazvo ZANU-PF ichiti chakunda musarudzo dzemabyelection, vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vanoti havaoni ZANU-PF ichikunda musarudzo idzi.
Tiri kuitika ndekuti marodzi ari kugadzirwa nezvimwe zviri kuitika, asi kuti urombo ndo hwanyaya kuwedzera. Vanhu vari kukotarisa kuti vana vangawana chekudya here, mari mumabhengi, kurapwa muzvipatara. Saka zvemarodzi nezvimwe zvine zvigadzirwa izvi kubatsira kwazvo vanhu kune kuri kumberi asi vanhu vanongoita kuti zvinotovabatsira ipapo ipapo.
Mune munyaya muimbi ave nemukurumbira vaZex Manatsa vashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara vange vave nemakore makumi manomwe nemasere. Izvi zvaziviswa nemhuri yavo padande mutande ravo reFacebook. VaManatsa ndivo vakatanga chikwata cheGreen Arrows Band icho chakaita mukurumbira kubvira kuma70s. Mimwe mimanzi yavo yakaita mukurumbira inosanganisira Chipo Chiroorwa, Nyoka Yendara, Tsuro, Mwana Waenda, Vaparidzi Vawanda naChivaraidze. VaManatsa vakaimbawo makepekepe ishaisa mufaro. Vakashandawo nevamwe vaimbi vaive nemukurumbira vakaita semushakabvu Oliver Mutukudzi, James Chimombe naTinei Chikupo. Hapana zvati zvaziviswa nezveurongwa hwekuradzikwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira kuti zvikoro zvivhurwe sezvo huwando hwevanhu vari kurwara nekufa nechirwere cheCovid-19 waderera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava Muzvare Rudo Magwanyata, avo vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana Shamwa yeMwanasikana, vati kuvharwa kwezvikoro kuri kupa mukana wokuti vanasikana vaite zvepabonde nekubata pamuviri.
Rinora 2022 tine kushungurudzika nekutya zvekare kwekuda kwekuti mukuvharwa kwakaita zvikoro uku tichawana vasikana vakawanda vachiita pamuviri nekuda kwekuti vasikana vari kuita zvepabonde vasina dzidzo dzavo, vasikana vari kuita zvepabonde vasina kudzivirira.
Muzvare Magwanyata vawedzerawo vachiti kuvharwa kwezvikoro uku kuri kuwedzerawo kusarira shure kwevana vanobva kumhuri dzinoshaya, avo vasiri kukwanisa kuita zvidzidzo zvepamadandemutande.
Kuvharwa kwaitwa zvikoro maticha vadzidzisi vakawanda vari kuitisa maextra lessons anova ari kuda kubhadharwa mari. I mari inowanikwa vamwewo vanobva kumhuri dzisingawane vasingakwanisi kuibhadhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzebudiriro yevana amai Chinga Govati vatiwo kunyange hazvo zvakakosha kudzivirira denda recovid-19 hurumende inofanirwawo kuzadzikisa kodzero dzevana dzekuwana dzidzo.
Kuvhara kunenge kuchiita hurumende zhinji kuti vanhu vasanyanyofamba kana kuti vanhu vasaite mabasa uye kuti vana vasaende kuchikoro zvinewo zvazvinokanganisa. Kunyanya vana vanenge vachienda kuchikoro tinenge tichiti patiri kuita matanho iwaya zvakakosha kuti titarise kuti zvakanakira vana ndezvipi, tobva tazviisa pachikero nezvekuti zvinovaipira zvakanyanya kusvika papi.
Amai Govati vakurudzirawo kuti muzvikoro muiswe zvekushandisa zvakakwana zvinoita kuti zvikoro zvikwanise kurwisa denda recovid-19. Munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vatiwo mushure memakore maviri denda iri ravako vanga vaine tarisiro yekuti hurumende inge yagadzirisa nyaya yezvikwanisiro muzvikoro pamwe nenyaya yemihoro yevadzidzisi.
Tikatisiso hatizivi kuti denda iri richapera zvarini. Toramba zvekare tichitevana ngavasadzidzi kana denda ririko. Nyika inobudirira sei? Nyika inofanira kubudirira nenyaya yekuti dzidzo iri kunge ichienderera mberi. Dzidzo inoita kuti nyika ibudirire, nharaunda dzibudirire, uye vana vachone vange vachibudirira zvekare.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo sebazi vachiteedzera zvinenge zvataurwa nemutungamiriri wenyika.
Isu tino maonero edu kamaonero aPresident. Hatingambofi takambotaura zvinoenda against zvataurwa naPresident.
Asi mukuru anoona nezveCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti vadzidzi nevarairidzi havazopindi mudambudziko rechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zveutano rinoti vanhu gumi vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 5276. vanhu mazana mana negumi nemumwe vakabatwa nechirwere chine zuro zvasiye vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2019 vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 227,552. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezviviri zvine mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 4,220,834. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 3,249,450. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 33,331. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro, mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana sezvakataurwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Vachiwenga vanova zvegurukota rezveutano vakati hurumende ichaona kuti zvikoro zvovhurwa here mukutanga kwakukadzi zvichienderana nekupararira kunenge kuchiita chirwere ichi. Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti vamwe vanasikana vave kubatira pamuviri nekusaenda kuchikoro uye huwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 waderera zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Mahomva.
Isu tiri kufara chaizvo kuti tadzidza zvidzidzo zvakati wandei maererano newave 1, wave 2, wave 3 dzatakapinda muna izvozvi. Pane nhasi taamuwave 4. Taakutani tinoti experience takunyatsoziva kuti chii chinoda kuitika. Patakanga tichitanga kuvhura zvikoro mwedzi yakapfuura iyo tisati tapinda muOmicron, takamhanya-mhanya tichiisa yanonzi mastandard operating procedures maguidelines akanyatsosimbarara arimo. Tinonyatsoziva kuti tikavhura chikoro tikabata vana vechikoro vaine COVID-19 vanoita sei, zvinoita sei, sekuziva kwamunoita imi pane zvino. Although zvikoro zvisina kuvhurwa asi takatovhura kuti waya wanga uchinyora mazamanishoni wauye wanyore mazamanishoni
sei makatora danho iri
nekuti tanga tine confidence yekuti maoperating procedures edu zvese zvakamira zvakanaka. Saka wakatoita wese washomu pane washoma shoma wakabatwa necovid hawana kudzingwa kuchikoro wakanyatsokupihwa mukana wekuti wanyore wachitedza maguidelines edu muisolation zvese izvozvo. Saka zvinhu zvatiri kumhanya nazvo senyika yeZimbabwe kuti haama kuimplementa maguidelines edu kunge kuchinyatsokutsinirwa zvakakwana. Saka tine confidence yekuti kana patinozovhura hatinenge tiri ready, takatongogadzira tinoramba tichingosimbarara neizvozvo.
Asika vamwe vabereki vari kuti zviri kuti nonokei zvekuvhurwa kwezvikoro, chii chiri kupa kuti zvinonoke?
Chikuru chiri kuita kuti titi tinonoke ndechekuti mazuva mapfuura aya takapinda mufestive season nhamba dzeOmicron manew cases anga akati wandei zvekuti tanga tisingadoka kuti kanapo tiine maguidelines edu tongovhura nekuti tine maguidelines tanga tinoda kutiwo nhamba dzacho dzipoti dzikei. Pane zvinhu sekuona kwamiri kuti haa dziri kudzika zvakanaka chaizvo zvichireva kuti tinenge taakuzotarisanawo kuti tichazovhurawo zvikoro manje manje asi pane zvinhu tichakambovhara zvenhu.
Kuchikoro zvinogona kuita kuti panoitwa maoperating procedures amuri kutaura asi vana pavanombozobuda muchikoro vamwe vanenge vasingadi kupfeka mamaski vachiita nyaya vachididi mungade kuti kudii kune vanozodarawo?
Ndo saka tanga tiri kuti so ngatimbotimirei kuitira kuti manew cases ari mumacommunities munowa imo mwavakubuda vachifamba vasina kupfeka mamaski kana zvo vachifanirwa kupfeka mamaski tinenge tichida kuti nhamba idzodzo dzimboti dzikei. Ndo saka ndati hapa nezvino patakapinda festive season tikaona nhamba dzakaramba dzakakwira takati ngatimbotimirei nhamba idzodzo dzidzike asi tiri kuramba tichingokurudzira kwete vana vechikoro chete nemacommunities zvese kuti iwewo kana muri muchifamba panze apa pfekai mamaski enyu.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wa Amerika wa Joe Biden wakazuro wa dundundu nezuro vachitu kunyanga azo gorera wale kutanga vare muofisi rangarine zviminga mpinyu zvakawanda pane budiriro dzakawanda dzavakakwanisa kuita.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs. More jobs in 1 year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamirioni matanhatu zvinova zvinhu sezvamboitika munhorondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda hwakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo urombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana izvo zvisati zvamboitikawo munhorondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vakatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba muUkraine vachiti America nemadzisavira ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zvayakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. Vachitaura pamusoro pedenda reCOVID-19 vari pamuzinda wavo weWhite House, vaBiden vakazivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro peCOVID-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa. Vakati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti denda reCOVID-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi vamwe vazhinji vave kuneta vamwewo vachiremerwa asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza tanonoka wandi weStudio 7 kuti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu veruzhinji.
Vakataura nyaya hombe dzinosanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCOVID nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite COVID. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataura zvepamusoro pomutemo wekukumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasikapapi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCOVID pacho chii chavanozvitutumadza nacho chavakaita zvekare zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCOVID achange achipuwa vanhu mahara, mamaski anenge achipuwa vanhu mahara emhando dzapamusorosoro, mamaski acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvichisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyo iyoyi yavazovhunzwa vapedza kutaura vachisimbisisa chaizvo kuti vanonzwana nomutungamiriri weRussia vaPutin vachitaurirana vachibudana pachena kuti kana Russia ikaita zvichisimba zvokupinda muUkraine inobva yapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano. Zvavataura ivo kuti tinoziva kuti Russia ine oiri kana petrol kana diesel vayavaya yainotengesa kune dzimwe nyika, vati vanogona kuzvivhara izvozvo.
Mataura nyaya yeupfumi, pane chavataura here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica?
Vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuita upfumi hweAmerica pamwe chete noupfumi hwepasi rose nokuti vataura ivo kuti kukwira kuri kuita mafuta epetrol nedizel pasi rose kuri kuita kuti zvinhu zvidhure munyika yeAmerica nedzimwewo nyika. Vataura zvekare ivo kuti tiri kuona kuvhengwa kunoita upfumi hweAmerica nenyaya yechange chiri kudonha chichitadza kuti ndege dzisumuke dziende kwadzinoenda, motikari dzidhirivhara. Vataura zvekare ivo dambudziko guru riri kuita muAmerica rekushayikwa kwavashandi.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukotaro zvekunze kweAmerica vaAntony Blinken vari muBerlin kuGermany, uko vari kupangana mazano nemadzitawira eAmerica pamusoro pemamiriro akaita zvinhu pamugano weRussia neUkraine mugadziriro yavo yekuita hurukuro negurukotaro zvekunze kweRussia vaSergei Lavrov. Asi nhasi vaBlinken vari kusangana negurukotaro zvekunze kweGermany Annalena Baerbock, gurukotaro zvekunze kweFrance Jean-Yves Le Drian uye gurukota reMiddle East neNorth Africa James Cleverly vasati vataura kune veruzhinji kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu muUkraine. VaBlinken vari kutarisirwa kusangana navaLavrov muGeneva mangwana. Mapurisa emuPakistan anoti bhambo hombe raputika nhasi muguta reLahore, iro ranga rakateyiwa pamudhudhudhu panzvimbo inotengesera vanhu zvinhu zvakasiyana-siyana. Bhambo iri rinonzi rauraya vanhu vaviri ndokukuvadza vanhu makumi maviri. Vatori vemuBusy Alliance vanotungamirwa navaNelson Chamisa riri kutarisirwa kunge rabuda nezita idzva pamberi pesarudzo dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru kana dzakashaya, idzo dzichaitwa musi wa26 kurume. Bato iri riri kumanikidzwa kutsvaga zita idzva zvichitevera danho rakaziviswa nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora rekuti bato ravo richakwikwidza musarudzo idzi seMDC Alliance. Rimwe zvakare bato rine muzinda waro muGweru rakabudawo pachena richiti richashandisa zita rimwe chete iroro mushure mekunyorera Zimbabwe Electoral Commission richipa zita raro. Ukuwo ZEC yakazivisawo kuti panyaya dzemazita inongotambira chero bato rinenge ratanga kunyoresa zita iroro. Asi izvi zvaunza maonero akasiyana-siyana munyika, vamwe vachikurudzira kuti vachamisa vasachinja zita, vamwewo vachivakurudzira kuchinja zita vachiti kana vakasadaro zvakaitika zvekudzingirwa nhengo neMDCT zvinozoitika zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, avo vari kukurudzira kuti MDC Alliance ichinje zita, pamwe naDr Uraya Izembe vanove mutungamiri webato reDemocratic Party, avo vanoti vachamisa havafanirwi kuchinja zita musarudzo dzemabielection dziri kuuya, asi vanozofanira kuchinja muna 2023. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Dai yanga iri imwe nyika ine yatingati rule of law uye ine makots anotonga zvine nduramo, vachamisa vanga vaine kodzero uye vaine mukana kuti vakanorwisa kukota vanokwanisa kuhwina kuti ndiwo mutungamiri veMTC Alliance. Asi nekuda kwenhoroondo yezvaitika kubva muna 2018 zvakasvika pakuti varasikirwe kunyange nemuzinda wepati yavo Moke Chagre House, zvinotoonesa kuti havana mukana kwekuputirira kana vakada kuramba vachirwisana navora pamusoro pekushandisa zita rekuti MDC Alliance. VaMonzora zviri kuitawo sekuti varipo kuti vakonzere yatingati confusion, nekuti vakatanga vari kuti veMDCT vachiita recall mamember of parliament eMDC Alliance, asi kuzvinova kuti ivo vacho vaMonzora vari kuMDC Alliance. Saka makutsi vaifanira vanga vakazviugadzirisa zvinhu kare kare, vaziva kuti MDCT ndeipi, MDC Alliance ndeipi. Saka vachamisa vanofanira kuti vamire pavo vega, nekuti masapotazi avo havavhiringidzwi kana vakapinda ballot box kuti zvino MDC Alliance ndeipi, MDCT ndeipi.
Regai tizive kuna Dr Zembe, munoti
nekurudzire vamwe kuti dai vachinja zita veMDC Alliance kutanga izvo zvisarudzo zvemabyelections.
Mabyelections aya ndinifunga dzangu ndezvekuti chiri muchidzaho che 2018 kuenda ku 2023, 5 years idzodzo. Vachamisa vakamira neboka rinonzi MDC Alliance. Ndokunga kuti pamabyelection vanofanira kungomira nairoro boka iroro. Nezita iroro nokuti vanhu pachavo vanenge vachiziva nhengo dzamakanzuro nedziko paramendi dzakambodzingwa dzisa kutadzoka zvovakutira muzita iroro zvakare. Asi ku 2023 ndine pfungwa yekuti dai vachamisa vakatsvaga zita tsva kuitira kuti zvabuda mu 2023 zvisazovhiringidzwazve nevanenge vachikanganisa vachikonzeresa kudanganyika kwepfungwa nekugadzirwa kwezvinhu munyika. Zita tsva rikange riripo risinei nechokuita neMDC mavaira iwayo. Pane pasina mukana wokutamba naro kana vanhu vataura shoko ravo pa 2023 maonero angu.
Vamaguhu munoti nemaonero aDr Zembe?
Ipfungwa yakanaka, ndifunge kuti tiri kunyanya kupesana nezvatiri kutaura nechikonzero chekuzvina. Ivo vari kubvumawo kuti 2023 vanofanira kupinda vaine zita idzva, asi iko zvinezvi vanofanira kuramba vaine zita ravanga vaida kuna 2018. Asi dambudziko rinokwanisa kuitika zvekare nderekuti vakapinda mumabyelections MDCA nekuda kwematareimusha ivi hazvishandisi nezvatiri kumbeka kuti maMP hawina hacho nemacouncillors vari anda nezonjamisa vanhu vangu. Saka eidha ngavauye kwandiri kana kuti potanga futi mahumbu kuti vanhu vanenge vakuitwa recalled vachiri pedzwa nevanhu vasina kuvhoterwa nevanhu.
Dr Zembe, ndo mubvunzo wandanichakupai wekuti hatizoona here dambudziko rimwe chete rekuti maMP acho kana macouncillor anenge vahwina vari pasi peMDC Alliance vachitorwa navamonzora.
Chamisa neboka ravo nyonga nyonga iyo ikatangwa nezanu PF vachiramba vachishandisa matare zvisizvo nokuita maitiro asiwo nokuti zvose izvi vanhu vari kuzviona, zvose izvi zviri kudhanganyisa utongi hwejekerere, zvose izvi zviri kupa matambudziko kuvanhu.
Vamaguhu, tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission pachezva iri kutaura kuti kumazita uku vanongoti atanga atanga. Sei matara achizoshandura izvozvo kana zeke yakambotambira?
Ndo saka tichitaura pamusoro pekuti tinofanira kuva nematare edzimhosva akazvimirira ega. Tikava nematare ekuti vanotanga vabvunza mapoliticians kana kuti vanoudzwa nemapoliticians kuti apa ipai mutongo wakati, nyika inoita dambudziko. Ndofunga ndo problem iri muZimbabwe kuti makotsi edu haasiri independent.
Dr Zembe, takaona kuti kune rimwe bato rakatosvitsa zita rekuti MDC Alliance kuzek. Zvinozobatsira here kana MDC Alliance yakaenderera mberi nezita iroro kunze kwekurwisana kwavari kuita navamonzora?
Pamabyelection apa handioni vachikwaradzurwa ivo vachamisa neboka ravo uye navanhu vanoketa, nokuti zita remusangano ibhachi rinenge rakapfekwa navanhu vanenge vachipinda mumatangi kusharwa navanhu. Saka zvose zvingangoitika iko zvino izvi hazvidazvititi hazvo, asi zvinenge zvava suro kana tatarisana na 2023 chaiyo pachayo.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party, Dr Urai Zembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, vari parunare kwaMutare neStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na8pm tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.